pane urongwa uripo kuti muswe muvhuro nzanda dzokera tichakwanisa kuti tisangane nevamwe vekuti Department of State saka pane vakomana nevasikana vari kumhanyamhanya kugadzira mameeting acho maappointments acho saka ndofunga nhasi kupera kwezuva ranhasi vachazenge vachindiudza kuti vakwanisa here kuti vaite confirm appointments saka hongu tingangoti urongwa uripo wokuti tisangane nenhengo dzepamusorosoro dzeus government dzedepartment of state musi wemuvhuro
saka apa mauya mega kana kuti mune vamwe kubva kubato
apa ndauya zvakudoga
saka mungatarise kuti mukasangana nawo mungataure nyaya dzipi tiri kumboona america inenge yanga ichitaura kuti muzimbabwe mungamuitwe sarudzo dzakachena isati yatombotanga kutaura nyaya yekuti zvirango zvakatemerwa muvakuru venyika zvinge zvichibviswa
nyaya iripo kunyanyanyanya mazuva ano inyaya iyoyo yekuti pave ndingangoti muchirungu mafree and fair elections nokuti dambudziko ratinaro muzimbabwe mukanatsotsoropodza blessing tonatsoona kuti political instability yatinayo kunyika kwedu nyika yedu ichipikirwa yezimbabwe inonyanyokonzerwa nekuti maelections ada atinoita haaitwe mujekerere maelections aya anozonzi pachirungu haasiri free and fair anozobudisa result imwe isingafadzi chero vanenge vahwina vacho vanenge vazati tabirira vanenge varuzva vacho vanenge vazati tabirwa saka toda kuti agwendo gunowo muna 2018 ngatiitei maelections ejekerere okuti anenge ahwina anohwina zviri pachena anenge aruzawo anoruzawo zviri pachena pasina kuzonyunyuta zvakaitika muna 2013 zvakaitika muna 2008 zvakaitika muna 2002 zvakaitika muna 2000 zvokuti toziva kuti maelections aingobirwa pachiita zvakawanda zvaisaka kuti maelections asabudisa iwo yatingangoti iwo the will of the people or the true will of the people saka nyaya huru yandingangoti yatingangada kutisimbisa patichange tichitaura nawo musi wemuvhuro inyaya iyoyo kuti ngavatibatsirewo tione kuti maelections aripo ave free and fair kwozouyazve nyaya yezvirango ndofunga isu sebato remdct tungamirirwa nadr tokzani kupe takabuda pachena kuti zvirango zviriko izvi zvirango zvokuti hatiri kuti vana vezimbabwe varambe vachinetseka nokuti chaapo ndechekuti munhu anotambura nenyaya yezvirango munhu ari kumusha kwagutu ari kwamutoko ari kwamurehwa ari kumarondera munhu ari kucholocho ari kugwanda saka ari kuhange saka tiri kuti zvichine basa here kuti zvirango kana zvaazvichipo zvacho zvonzi zvirambe zviripo izvo zvichinetsa isu varombo vagara vachitambura saka toda kuti kana zvirango zviripo ngazvinange naivo vacho vanoita zvoudzvanyiriri kana vaya vanodawo kuita zvemabhizinisi nokuti tinozama mabhizinisi angava mabhengi anga vachi vari kutambura chaizvo kuaccesa mari nenyaya yezvimwe zvirango zviripo saka toti tichidawo kumbira kuti zvirango izvozvo zvibve zvibiswe zviite kuti vana vezimbabwe vakwanise kuaccesa mari kunyanyanyanya vaya vane mafinancial institutions nokuti ndinoziva ini segweta ndinotombotambura nguva zhinji nemamabhengi atinomiririra vanokundikana kana kuti pakaita transaction inonzi inopfuura nokubritain kana nokuamerica kana nokujapan kana nokufrance inotonzi hazviiti nokuti bhengi iri rinonzi riri pamasanctions list saka toi tichida zvinhu zvakaita saizvozvo zvichikwenenzverwa tione kuti zvirongwa zviripo ngazvisasafisa vana vezimbabwe ngazvisafise vaya vanonzi ndo vari kukonzera kutambura kwevana vezimbabwe.